mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 13 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Muzakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzvinafundo Paul Mapfumo vanodomwa kuti vave mukuru weUniversity of Zimbabwe. Mukuru wesangano Platform for Youth Development vanoenda kuSweden kunoita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai vimbai tsvangirai java, avo vakashaya nemusi wemuvhuro vacharadzikwa mangwanani anhasi china kumakuva eGlen Forest kuBorodale muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma muzvinafundo Paul Mapfumo kuti vatore chigaro chemukuru weUniversity of Zimbabwe. Chigaro ichi chakasiyiwa namuzvinafundo Levinyagura avo vari mumatare edzimhosva pari zvino vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori kusanganisa nyaya yavari kupomerwa yekupa digiri rePhD kuna amai Grace Mugabe. Muzvinafundo Mapfumo vanoshanda senhengo yemabhodhi akawanda kusanganisa National Manpower Advisory Council, Zimbabwe Staff College Control Board neZimbabwe National Army Schools Welfare Trust. Vanomboshandavo neUnited Nations. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganyauye weStudio 7 abata vaimbova mumwe wevakuru vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe, vaBlessing Vava, avo vave kuitawo zvidzidzo zvepamusoro soro uye vari mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition.
Tinogamuchira kusarudzwa kwaitwa vamapfumo kuti vaya vanotungamira chikoro chikuru chedu dzepamusoro cheUniversity of Zimbabwe, asi tinoti basa ravakatarisana navo ndebasa rakakura. Vane zvakawana zvanofanirwa kuvandudza kuti vachinje paUniversity apa tichiona nebasa yakasiyana vanyagura yeuori inoita kuti avo vanenge vasina kunge vatadzidzira mamwe madhigirii vai vanopiwa majobusedi. Uyezve tinoonazve kuti vanyagura munhu anga achipinda mune zvemapengeringa, saka tinoimba kuti kapendwa kwaita vamapfumo ngavaite basa ravo rekuti vatsvandiridze chikoro chedu chikuru chinekutakasa kudzidza kwavakuita mazano kwati chinjei University of Zimbabwe chikoro chinova chakasarira kana ndichitarisa mastandard emaunivhesiti ari pasi rino rese. Uyezve chimwe chisumbiri chatinenge tinacho nekusarudzwa kwaita vamapfumo kuti vai vanotungamira chikoro cheUniversity of Zimbabwe ndechekuti ngavaregere nyaya yaitwa nevamwe vavo vanga varipo yekudzinga andingati mastudents anenge achiratidzira mastudents anenge achikumbirawo kodzero dzavo pachikoro ichi. Kana muchirungu tinotaura kumaacademic freedom, saka tinoimba kuti kuenda kwaita vamapfumo vachave munhu acharemekedzawo atinoti maacademic freedoms, kuti avo vanenge vachidzidza muchikoro ichi vai vanodzidza zvakanaka uye vasingadzinge chikoro. Uyezve tine chikoro chichaitawo kuti chibudirire isiri muzimbabwe chete asi muafrica nepasi rese sezvo pazere iyuniversity yaitarisirwa zvakandokwira sei makore apfuura aya, yanga iri univesiti yanga ine mukurumbira, asi nekuda kweuori nekuda kwekutadza kufambisa basa zvakanaka pachikoro ichi uye nenyaya yenepotism yakaita kuti chikoro chedu chepamusoro chive chinotidzikirei.
Hunyanzvi hupi hwamungati ivo vamapfumo vachaunza kuUniversity of Zimbabwe?
Chatinowanzotarisira kuna vamapfumo eritakarisawo neyatingati background yavo nemabasa vakambobata mumasurumu, tinoimba kuti vachave munhu acha nyika yatingati professionalism mukurana chikoreji, uyezve voziva kuti vari kurana vari kutungamira yunivhesiti yepamusoro, havasi kutungamira yeprimary school kana kuti havasi kutungamira yehigh school, asi vari kutungamira yunivhesiti yakakura ine atingati mabasa akawanda anoitwa eresearch, mabasawo akawandawanda anoitwawo muzvikoro zvepamusoro. Saka tinoimba kuti vamapfumo munhu achaunzewo hunyanzvi hwavo hwakawanawo kune mabasa amwe avaiitawo, uyezve nepai nguva yangu vakabata chigaro ichi kuti vasandiridze chikoro chedu chemhando yepamusoro cheyunivhesiti yezimbabwe kuti nyaya dzekutsvaka kana dzeresearch iye nyaya dzinge dzakatopa mukurana kwavachaita yunivhesiti. Ndingatarira kuti maranking emayunivhesities anokura anoenda pamusoro nekuda kwemaresearch anenge achiitwa pachikoro ichi. Saka tinoimba kuti vamapfumo vachatorawo hunyanzvi hunoitwawo mukutungamira zvinoitwa zvimwe zvikoro. Tikatarisa zvikoro zviri kusouth africa, Matiri vana Zits, Waterfront vana University of Cape Town vana University of Johannesburg, zvikoro zviri ranwa zviri professional zviri kuitwa zvematongerwo enyika pamberi. Vamapfumo ngavasaita zvematongerwo enyika nekuti zvinhu zvinokanganisa yamingati academic space yatinayo munyika medu yaunivhesiti yezimbabwe.
Vaimbova mutauriri wesangano revadzidzi rezinasu vaBlessing Vava vange vari parunhare muHarare naBlessing Marvelous Mhlanga Nyahuye. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vari kuSweden uko vari kuita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nekutongwa kwematunhu pasi pechirongwa cheZimbabwe Human Rights Capacity Development Program. VaMaduku vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chirongwa ichi chakavakoshera zvikuru nekuti chinovapa ruzivo pamusoro pekutongwa kwematunhu kana kuti devolution.
Kuno kwatiri kuSweden takauya tine vamwe vamiririri vemasangano akazvimirira ega maCivic Society nevanotungamirira malocal authorities ana chief executive officer nevakamirira district administration kana kuti provincial administration. Chirongwa chedu ndechekuti tiwane rudzidzo kwemhando yepamusoro-soro yatingati professional training, yekuti tidzidziswe imwe mhando yeutungamiriri inonzi human rights approach to governance. Tingangoti ichi muchirungu tinoti it's a tool inenge ichishandiswa yekuti kana tichitungamirira kana kunge tichida kuti local authorities afambire mberi panenge pachida kunge paine yatingati approach inoshandiswa. Iyi approach iyi ndeyekuti vanhu vange vachiita hurukuro vachitaurirana pamwe chete, nekuti tool iyoyi ine zvinhu zvirongo muna zvainazvo zvinotisanganisa. Yekutanga inonzi non-discrimination and equality, yekuti kana muchigadzira gwaro rekuti munonge muchifamba sei mukutungamirirwa kwematunhu munofanira kunge miri zvinhu zvinhu zvamuri kuita mungozviita zvichibata munhu wese. Chechipiri patool iyi ndechinonzi participation and inclusion, yekuti kana muri kuita urongwa munofanira kunge muchiziva kuti mastakeholders amuinawo ndeapi, uye anofanira kunge paine mukana wakaenzana wekuti vangewo vane zvavari kuita, uye vachinyatsa kwatingati kuti vaconsulted kuti vapewo pfungwa dzavo nemaonero avo nehwaro hwavo. Chechitatu ndechinonzi accountability and transparency, chekupedzisira chiripo pazvinhu 4 izvi ndechekuti panenge paine nyaya yeton dignity and empowerment, yekuti nyaya yemahuman rights kuti tizive kuti mahuman rights ndeyemunhu wese. Zvidzidzo izvi zviri kufamba zvakanaka, tinenge tichiita 2 weeks tingati takatanga kuZimbabwe muna May richazopera muna December.
Ndiani ari kutungamira chirongwa ichi?
Chirongwa chiri kutungamirwa neRaoul Wallenberg Institutional ne Center for Applied Legal Research. Saka tingati vari kubatsiridza veSweden, urongwa huri pakati peSweden neZimbabwe ndo kwakatanga pfungwa yekuti mahuman rights approach anoshanda. Saka tauya kuno kuti nyatsonzwisisa nekupuwa
ungwaru wakadzama unu vapa akashaka tangira vachitipao ma councils majinji ari kuno katika ma local authorities atari chifambira tichiona pane inonzi Malma iri kuno poita zveimwe inonzi Lundi municipalities ndova akutoshandisa approach inonzi human rights based approach.
Imi zvinozokubatsira ipapi zvamuri kudzidza ikoko
Zimbabwe kwa nyaya iliko ye devolution, nyaya iliko ye decentralization, yekuti ma local authorities anenge akwanisa kuzvimiririra. Saka human rights based approach irikuda kubatsira kuti kana ma local authorities eku Zimbabwe akutevedzera bumbiro redu remutemo rataka adopta 2013, vange vakwanisa kunge vaine hunyanzvi hunoenderanawo nezvekuitika pasi rose. Ndiyo zvatiri kudzidza kunoku kuSweden.
Saka imi munodzokera rini kumusha?
Tinodzokera musi wa 21 June ndopatinenge tapedza chikamu chemavhiki maviri atanga tiri kudzidza. Chirongwa chedu ndeche 6 months half a gore takatanga muna May tichipedza muna December. Inenge iri course yatinoti kana tichinge tatopedza tinenge takuita graduation kuti tinenge ta kwanisa kuachiva zvinodiwa kuti utungamiriri hwelocal authority. Neva no shanda ne local authority yatingati masangano akasvimirira gati nenge takwanisa kushandira pamwe chete nekuti nyaya iripo ndeye kuti kubatanidza vatingati ma rights holders vagari ma citizens vanopiwa ma services ndatoti ma duty bearers vanotungamirira like chief executive officer DA vanenge vachitungamirira ma councils
abo vange vari mukuru West Center for Platform for Youth Development Vaclaris Maduku vari parunare ku Sweden na Jonga Kandemiri West Studio 7. Tombotarisa zviruma vipanau anasi Mu Herald mune nyaya pamusoro peZimbabwe Republic Police iyo inonzi iri mukuchinja iri pakati pokuchinja zita rayo kuti izivikanwe seZimbabwe Police Service. Mu Chronicle mune nyaya pamusoro pechizvarwa cheBotswana chakatongerwa kugara mujere kwemakore gumi nemaviri kuSouth Africa mushure mwekuuraya musikana wake Simangele Sivanda chizvarwa cheZimbabwe. Mudaily News ZANPF inoti kubva iko zvino sarudzo dzemubato iri dzichaitwa muchivande kana kuti secret ballot. New Zimbabwe inoti vaNelson Chamisa vakaudza vanhu parufu rwaamai imba itsvangirai Java kuti vakagadzirira kuita hurukuro navamunangagwa kuti nyika ifambire mberi. MuNewsday mune nyaya inoti mapurisa ari kuferefeta kuti umwe murume muchinyaripi Hlaringo akawane pi mari inoita 569,000 rand ne United States $4,500 yakabirwa mumba make ku Bite Bridge. Muchikamu chino tinopa vatereri ve Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko Studio 7 tinotenda nechirongwa chamunotipa. Chikumbira kutaura kuti wo panyaya dzinondana namunangagwa idzo hanzi toda kugaparira mari muZimbabwe. Ko vari kuti vachazoiparira rini kana havaparureka mari yacho ndozvatiri kutoda zvacho. Vajai barura rini avagadzire kama rodzi acho rodzi hapanangana imwe yakambonaka panangana imwe netara zvayo dusty chete mutauni macho Harare yacho inongori dusty chete hapanangana 1D pamwe zvapo panombonekwa pane zvinziya pakaiswa paving kana kuti pakaitwa so idusty chete vana vana magate yavo chavo vanotambura saka vari kuti vari kuparura mari ipi yacho vachitadza zvinhu zvakada izvozvo. Chava mimbi vanovimbisa zvinotanga zvisina kupera ne manje tiri kuuya zvedu hatiri kuuya musawari tiri kuzogadzira kwete kugadzirisa isa tungamiri hatitengi nyoka tongi nyika nedemo isusu hatitongi nyika nedemo because yakatotongwa nedemo zvikapera kudhara.
Mamuka sei pastudio 7 vona mukomata unonoka wandi ndini Peter ndiri kumasvingo. Aya zvandinongoda kutaura ndichikungoti ndingapo hangu sort of an advice kuna mitsofo ninzwa mutirinxova kuti nyaya kuti kutotora kutoona kuti mara tejezi dzolari kutoshaya simba sezvaka zvakaita local currency yedu kuna 2008 dai wari wamunhu wabvisa currency yemara tejezi dhora iyi voisa stable currency that is either rand or pula voisa rand kana pula kana mari yekuamerica zvakaitika 2009 zvezvi nokuti kana wakaramba wachimaintaina kuti nyika inofanira kushandisa mari tejezi dhora iko kuina inflation yakadai so o zvinhu zvinotoita wese zvinogonawo kutaura zvekuti unoda kuunza local currency chaiyo unofunga kuti local currency chinosvika zvakamira sei ndopaunozobva kuti washoro wakunzizwa nei vanenge vasingazvizwa vanonyatsoita ende foshuwa kana zvava kudaro kuti munhu waprofesa aitadza kufikisa ekonomi kutadza kugadzira kustabilize currency chete zvinhu zvinoita kuti ikonomi istabilize zvakaita sekutsvaga currency inoita kuti ikonomi istabilize zvinozoita kuti wanyombeu sekuti munhu asingazivi basa rake asi iye itoriwo munhu anotonzi profesa anototarisa kuti munhu anokafunda anogona kutoita kuti nyika iite zvakanaka yatena
magadini magadini pastudio 7 muchitaura ari kutaura ndifish pamamelodi papretoria ndopa ndinogara zvangu ndinoda kuchemhangu kumhuri yekwavatsvangirai yadai kurasikirwa ndinochema pamwe navo ndichiuya panyaya yebotswana aiwa tinoti zvakundikana zviri kuratidza kuti vakundikana hurumende yakundikana nekuti mwari akatisikira mukadzi akatisikira murume vanhu ivavo havana kufanana zvichireva kuti zvakakodzera kuti vanhu ivavo vasangane vabare chinhu chinonzi mwana asi kana vakati ivo vava nechirongwa chekuti murume nemurume vatorane kuita vakadzi oro mukadzi nemurume aiwa ndozvakataurwa zviya nebhaibheri kuti murume nemurume havangatorani
zvakafanana ngwe 1980 mazire nehistory violence yaivako vakataura mushakabvu vadhavengwa chiti ivo vatakaenda kupa kanzi seize fire masoldiers ese ngaachidzoka mumava nemasoldiers avo ngaachidzoka muassembly point zano yakadzosa vamwe imwe vakasara musango uchindopinda mavillage uchivhundisira vanhu mukangorega kuvhotera zano mukangorega kuvhotera zano 1980 ndopa zvakatangira imbwa yajaira kuba imbwa yajaira kuba haimbozofi yakaregera kuba imbozvinangirana nanhasi tarisai tarisai nanhasi ende aiwanda vanhu kuti maka panini paya panovhemba paya vanhu takabvaiza panovhemba paya hama dzangu ndopatakabvaiza paya patakademonstrata tichimasha tichiita nyika yanaka apaya ndopatakabvaiza ai takangozviregera zvizvo ngo justi takapembera nyanga yakabata mai chitarisai how many people shot dead 1 august vakafa vantu January, waka found. Who killed them? They were killed by the new dispensation. Udara haripo ye, wai baiza hake, but mapulisa hake, asai mbofura. Waisha nisama hapulisa. Udara waisha nisama hapulisa. Asai shani sabi mautu. Manje si utaka manje na kisa mautu, ndoso taka manje na msu yao, taka patee manja maazani kuhishi. Shitaa, nika ya naka, nika ya naka. Taya manje na masoja, kwa ya uti apinde usiti, chua na ipamu. nhasi aichaya kungoti nhasi mora kuti muratidzire just any demonstration yemunongoda inozi violence you are inciting violence kungoti nhasi aichaya tira kuti timuratidzirawo shuga yakwira inozi is violence that means there is no more demonstrations hei saka komana ndozvatakamhanyira here vakomana izvi ndikubvunza vakomana is this what we were running for madhara takabvaisa we regret guys takafara nyanga yakabata mai
avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei nechokuita nestudio 7 Tinokukokai kuti muchitumira mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Umwe murume wemudunhu reNorth Carolina achagara mujere upenyu hwake hwese mushure mokubvuma kuti ane mhosva yekuuraya vachati vaviri nomunin'ina wemukadzi akanga achichata vaive vechitendero chechimoslem. Craig Hicks nezuro akatongerwa upenyu hwakatevedzana katatu mujere uye mwedzi makumi mapfumbamwe yokushandisa pfuti mumba. Cameroon yaendesa mamwe mauto ayo kumuganhu uri kumaodzanyemba pakati payo neNigeria neChad mushure mokurwiswa kwakaitwa muguta reDarak nevarwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram. Hurumende inoti mauto ayo 13 vakaurawa asi havasati vaziva kuti vanhu vasiri vechiuto vakafa vangani. Makaterera kustudio 7, tiri kutepenyura tiri kuWashington DC.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Namba izi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gore rinouya 2020, America ichaverenga vanhu vari munyika yayo kana kuti ichaita census. Hurumende yava Donald Trump inoda kuti iise mubvunzo wekuti munhu ari kuverengwa ataure kuti chizvarwa cheAmerica here kana kwete. Izvi zvinonzi zvichakonzera kuti vanhu vazhinji vanyepe kana kuramba kuverengwa sezvo patichirwa kuti vangazosungwa vakadzingwa munyika. Dr. Roderick Machekano vanoshanda nekugara muWashington DC vanoti mubvunzo uyu uri kunetsa muAmerica sezvo bato rinopikisa reDemocratic Party risingade kuti vanhu vabvunzwe mubvunzo uyu, vachiti bato reRepublican Party rinoda kuzodimbura dimbura miganhu yematunhu, izvo zvichakonzera kudzvanyirirwa kwevanhu vatema mukuvhota. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Muno muAmerica vachaita census yavo muna 2020, saka our map preparations ekuti vaite census. Saka pa census vata kuwedzera mubvunzo wanga usingambobvunzwi makore apfuura. Mubvunzo uyu unenge uchida kunzwisisa kuti munhu ari muno muAmerica chizvagwa chekupi, icitizen yekupi. Saka ndiwo mubvunzo mukuru uruda kuiswa pacensus iwoyo wadai kunetsa. Nokuti zvinodzizvo the last time wakanga uripo kuma 1950s. Saka iye zvino vanhu vari kubvunza ivo kuti chamuri kuudira mubvunzo uyu chii, nekuti makakatanwa avapo pakuti ve Democrats vanoti mubvunzo uyu une chinangwa chauri kuisirwa chisiri icho chiri kutaurwa nehurumende kuti ndozvavari kuisira mubvunzo.
Kana tikatarisa ipapo maDemocrats vanofungei nomubvunzo uyo chii chavari kufungira uyezve hurumende pachayowo chii chairi kuda kuita nomubvunzo wacho.
Kana takatarisa maDemocrats anenge achitiwo mubvunzo uyu uruda kuiswa uchakonzera kuti vanhu vakawanda vasiri zvizvagwa zvemuno kana kuti vanhu vanonzi maminorities vakangova vanhu vatema asi vari vemuno vachava vacharega kupindura kuanswer census zvinova zvichaita kuti izvo pachaiva ne yavanoti undercount kuverenga kuchava vanhu vachaverengwa vacharapisira vava vashoma nokuti ruzhinji rucharegera kuanza mubvunzo uyu nokutyira kuti maererano nezvanga zvichimboitwa nehurumende zvokuda kuburitsa vanhu muno munyika nokuti nekuita target certain minority groups nokuti kana uchianswer census unonge uchitoanza nepaunogara address yako saka zvichaita kuti ruzhinji ruregere kupindura mucensus.
Mademokratsi havana basa nazvo here kuti pane vamwe vanhu vari kugara muno vasina mvumo yekugara muno?
Chiripo ndechekuda izvi vanhu vanogara vari muno vasiri vemuno asi vachigara muno zviri kunze kwemutemo vashoma vanokwanisa kuvhota saka ivo vari kuti izvi hazvinei nenhanikere nezvemaillegal immigrants aiyo asi kuti zvinogona kuzoafecta ukatarisa sekuno nemamwe mastates zvakaita sekuna naLouisiana kune vanhu vanenge black minorities kune ratidziro yokuti kunoita iya inonzi voter suppression saka izvi zvinoita kuti nokuti vanhu vamwe vanhu vari munomu havana kana chitupa chaicho saka pakuzoda kuti munhu anovhota paya anodzikudza chitupa iye anenge asina.
Ava vanga vari Dr. Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Amai vimbai tsangira java vakaradzikwa mangwanani anhasi china kumakuva eGlen Forest kuBorodale muHarare. Muzvinafundo Paul Mapfumo vanodomwa kuti vave mukuru weUniversity of Zimbabwe. Mukuru wesangano replatform for youth development vanoenda kuSweden kunoita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinotenda. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.